Assistant Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko nezuro manheru ekuti chimwono ari kutaura nevanhu veku National Prosecuting Authority zvavanoti zvinokanganisa nyaya yake iri mumatare. Rimwe remagweta achingono vagift mtisi vati chimwono anotarisana neimwe mhosva zvakare yekukanganisa mafambisirwo enyaya mumatare.
Nyaya yahopo yakamira sekuti nezuro anga aine charge 1 yanga ainayo ye-contempt of court. Nhasi patanga takugadzirira tiri kumapurisa abva awedzerwa imwe charge ye-defeating course of justice. Saka nokuda kwaizvozvo nhasi hatinokwanisa kuenda kudare. Kudare tichaenda mangwana.
Vamwe vakagara naChingono kujeri rechikurubhi vasati vapiwa vose mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati, vaJacob Ngarivhume navaJob Scala vaudza vatori venhau kuti vari kushushikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa Chingono. VaScala vati kusungwa kwaChingono kunotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Kushungurudzwa kwemunhu ane kodzero dzake dzirimo mubumbiro remitemo uye nebumbiro rezimwe repasi rinorese reUnited Nations kuti munhu unofanira kuti utaure zvauno kodzera kuti une kodzero yekuti utaure. Saka apa chatiri kuona ndechokuti kushungurudzwa kwokuti asaramba achitaura sezvo vanhu vazhinji vomuzimbabwe vachihlidzirwa kunzi ukangotaura tokusunga.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwaChingono kunoratidza kuti vatori venhau havana kuchengetedzeka munyika.
Zvatinotaura isu ndezvekuti kutakwa kwenhau munyika yeZimbabwe kunopiwa nebumbiro remutemo kuburikidza nechigai icho chesection 61 chinotaura kuti hurumende kana kuti vematongerwo enyika havabvumirwi kudzivisa vatapi venhau kuita basa ravo zvakasununguka.
Mukuru anoona nezvinoitika muAfrica Program musangano reCommittee to Protect Journalists muzvare Angela Quintal vati vavatarisiri kuti hurumende yeZimbabwe ishandise mhosva dzayave kupomera Chingono senzira yekuti ikanzure zvakaturwa nedare pakapiwa Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.